Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina zvita 8/2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kudzimwa-dzimwa kwemagetsi kunonzi kunogona kupa kuti nyika irasikirwe nemazana emamiriyoni emari yekunze. Mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora voramba kuti vakasarudzwazve kutungamira bato iri vachityora mutemo nekutyisidzira vaida kuvakwikwidza. Mangwana vatsigiri venhabvu votarisira machikichori kubva kumitambo yemakota finari yeFIFA World Cup kuKatam. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Varimi vefodya vari kuyambira kuti vanogona kurasikirwa nemari inosvika mamiriyoni mazana matatu emadhora ekuAmerica kana kuti $300 million nekuda kwekudzimwa-dzimwa kwemagetsi. Bepanhau reBusiness Times Live rinoti varimi vakawanda vari kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka panguva iyo fodya yemadiridziro inenge ichida magetsi nguva dzose. Vemakambani vanotiwo vaomerwa uye changosara kukwidza mitengo yezvigadzirwa. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro esangano revakuru vemabhizimisi reCEO Africa Roundtable vaOzobina vaudza Studio 7 kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kune vemakambani nenyaya yekudzimwa kwemagetsi.
Dambudziko remagetsi ratipfuganisa. Industry haichatozivi kuti yoita sei nokuti magetsi hakuna zvachose. Tikanga tichiita hakuna zvachose, tiri kureva kuti izvo nguva yose yatinofanira kunge tichiita mabasa hakuna magetsi. Dzimwe nzvimbo magetsi anouya pakati peusiku achidzokera mangwanani ngwanani kuma5. Saka kuti makambani agadzirise waro hwekuita mabasa munguva shoma nini iyoyo hazvisi kuita.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti vemabhizimisi vakatanga kushandisa dhiziri kugadzira zvinhu zvichapa kuti mitengo yezvinhu idhure. Vamwe vakatarisana nedambudziko remagetsi varimi vefodya ava vakatonyora tsamba kuhurumende vachiti vanoda kubatsirwa nedhiziri sezvo fodya yasvika pakuda kudiridzirwa uye kuomeswa zvinoda magetsi kwezuva rose. Vanoti vati kuwana magetsi kwemaawa manomwe zvopa kuti vagone kurasikirwa nemari inosvika mamiriyoni mazana matatu kana kuti $300 million. Magetsi ari kudzimwa mangwanani ozodzoka nguva dzemanheru vanhu vakawanda varara. Munyori mukuru muboka rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanoti izvi zvave kupa kuti makambani akawanda amanikidze vashandi vavo kuenda kubasa manheru.
Tozokanganisa zvekare nemashandirwo evashandi nenyaya yekuti maemployers atointroduce tingati mashifti mamwe ane chekukanganisa vashandi. Vashandi vaishanda masikati vakudaidzwa kuti ngavashande usiku.
Vamwe vanoti makambani ari kushandisa majenareta edhiziri ava kudhurisa zvinhu zvichaomera vakawanda. Mumwe mugaro wemuchinoi vatongai Mateo vane business rekuacha hembe dzevanhu nemichina vanoti basa ravo rakanganisika zvikuru nekuda kwekushaikwa kwemagetsi.
Business redu ratinoita rekuacha rakaaffectable business. Zvokuti tasara tisisina chekurarama nacho.
Vachitaura nechipiri pakupera kwemusangano wemakurukota, mukuru mubazi rezvemhando dzemoto, Engineer Gloria Mayombo, vakati dambudziko remagetsi iri rakanyanya nekuda kwemagwenye emagetsi ekuhwange ayo asiri kugadzirwa, sezvo vana mazvikokota vekunyika yeChina vakanonoka kuuya nekuda kwechirwere cheCovid-19. Vakati wekuderera kwemvura mudhamu rekariba kuri kuwedzerawo dambudziko remagetsi munyika. Asi injiniya vari mushandi wekambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Supply Authority kana kuti ZESA vatendai munyanduri vanoti dambudziko nderehuori nekuita zvehukama pakupinza vanhu mabasa.
Kana usina usunze chibhakira mupara state one government department haupromoti. Saka vanhu vari kupromota vasunze chibhakira vanenge vasina idea.
Vamunyanduri vakakurudzira vanhu kuti vashandise magetsi anoshandisa simba rezuva kana kuti sola.
Itaura kuti kune dzimwe nyika sola panel yava standard roofing material replacing zinc, asbestos, tiles and so forth. Saka endi osho kune dzimwe nyika yacho ebailo kuda wakamusebha munoyo kana imba yako muchinoi. Unofanira kuti plani yako iapprove.
Vanhu vakawanda vaya kushandisa huni izvo zvinonzi nenyanzvi dzezvekuchengetwa penharaunda zvichaparadza masango. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Mutungamiri webato rinopikisa Movement for Democratic Change kana kuti MDC vaDouglas Mwonzora vanoti hapana nhengo dzebato ravo dzakavhundutsirwa kuti dzisakwikwidze chigaro chemutungamiri webato paCongress yavo ichaitwa musi wa18 mwedzi uno. VaMwonzora vazivisawo kuti vachakwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika nezvigaro zvose zveparamende nemakanzuro musarudzo dzegore rinouya. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
VaMwonzora vati vakadomwa semutungamiri webato pasina kushandisa mangoromera.
Hakuna munhu akachizidzirwa, hakuna munhu akarambidzwa kukwikwidza. Vaida kukwikwidza vana baba vaMarara vakanga varimo muNational Council of Macho. Asi kuMDC hauzvidomi, kune munhu anototaura zita rako, saka havana munhu akataura zita ravo. Vakatora chichemo chavo vakaenda nacho kudare, dare rikanorasa chichemo ichocho. Zvagara zvichitika kuti munhu akasabudirira pasarudzo wamwe havagone kuziva kuti anofanira kuzoita zviri nane rimwe zuva.
Vati utungamiri hwese hwepamusoro hunoti ivo vatevedzeri vavo amai Paulina Mpariwa vachief Njovu, sachigaro vaSolomon Chikowero nemutevedzeri wasachigaro muzvare Yvonne Musarurwa wakadomwa pasina akavakwikwidza. Vanoti nekuda kwaizvozvo kuchaitwa sarudzo kubazi revechidiki neremadzimai chete.
PaCongress apa tinenge tichisarudza vatungamiri vasati vapedza kusarudzwa, vazhinji vacho vasati vapedza kusarudzwa department remadzimai. Saka tirikutogadzirira nyaya yacho yekuti vanhu vakwanise kuzovhota musi uyu.
VaMwonzora vachadomawo vanyori vemapazi kana kuti maportfolio secretaries paCongress. Vatiwo bato ravo richaita sarudzo dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo dzegore rinouya munandira.
Tiri kufirudha ese 210 constituencies. Tiri kufirudha zvakare 1958 maward councillors, tiriku field the president. Saka tirikuona senge zvinhu zvedu zviri kufamba zvakanaka.
Asi mumwe aida kukwikwidza chigaro chemutungamiri webato vanorest Chiureki Marara vaudza Studio 7 kuti vakaenda kudare nekuti kudomwa kwavamonzora kwakaitwa zviri kunze kwemutemo webato iri.
The composition yevanhu vakanga vari mustanding committee vari munational executive nemunational council makazara vanhu vari bogus vasingafanonge vachiita decisions avakatora iwayo including ekuti taakutoita manominations, but over and above ningi arichibasa renational council rekuchuza a president for the party or another leader. Zvinoitwa nemalower organs nemaprovince, but zvimwe zvatangira kumawards going up.
VaMarara vati kunyange dare pamusoro rakati nyaya yavo haikodzeri kunzikwa nechimbi chimbi, vane chivimbo chekuti vachakunda. nharaunda paichatongwa. Vamonzora vashorawo bato riri kutonga rezano PF panyaya yekutadza kugadzirisa dambudziko remagetsi.
Iri kuaffecta maindustry asi tikunyanya kuchema chema nenyaya yevanhu vari muzvipatara kunyanya nyanya vana vasvava vanenge vachida magetsi. Saka tinoda kuti hurumende ipe mazvipatara zvese diesel kana petrol remahara kuitira kuti pagova nemagenerator asingadzime kana magetsi asi.
Asi mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe inowana magetsi ayo akawanda kubva kumvura nekudaro kushomuka kwemvura munyika hakunei nezvematongerwo enyika.
Zvekare vanhu vangangoda kuziva kuti industry yedu iri kukura, especially manufacturing industry. Saka naizvozvo kuti manufacturing industry ichikura inotorawo magetsi akawanda, uyezve nyaya dzokurima kwedu nenyaya dzezvicherwa dziri kukurawo zvakawanda zvomunyika zvimbi zvekare zvinoshandisa magetsi. Saka muri kuona kuti magetsi mazhinji ari kuenda kumaindustry mashoma achizowanikwa achiendawo mudzimba. Asi dambudziko rinogona kuvandudziwa. Saka zvemashoko kutsvaga kuita zvematongerwo enyika nevanhu vanofunga kuti magetsi anobikwa musadza anobikwa mupoto sesadza zvinongotitaridza kusanzwisisa kwavo.
Zimbabwe yakatarisana nedambudziko remagetsi zvekuti nzvimbo zhinji munyika dzave kuwana magetsi kwemaawa mana chete pazuva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Mune nyaya yanga iri kumatare dzimosva nhasi, dare ramagistrate raramba kurasa chikumbiro chemutauriri webato reCitizens Coalition for Change muzvare Fadzai Mahere chekuti nyaya yavo yavari kupomerwa yekuti vakataura manyepo nekuda kukonzera kusagadzikana iraswe sezvo chikamu chavari kutongwa nacho chichityora bumbiro remitemo. Nyaya iyi yanzi ichazonzwika zvakare mudare musi wa12 ndira gore rinouya. Muzvare Mahere vanonzi vakati mapurisa ainge auraya mwana zvichitevera vhidhiyo yakanga iri pamadande mutande ichiratidza vamwe amai vaichema muHarare vachiti mwana wavo ainge arohwa nemboma nemapurisa akafa. Sangano rinoongorora mashandiro eparamende reVeritas rinoti gwaro rakaburitswa nehofisi inoona nezvemafambisirwo emari nemapazi ehurumende kana kuti Auditor General rinoratidza kuti bazi rezvemagariro evanhu riri kukundikana kuita basa. Semuenzaniso, bazi iri rinonzi rakatadza kushandisa mari inosvika madhora biriyoni imwe chete yakapiwa mubhajeti kubatsira vanoshupika zvikuru munguva yeCovid-19. Mari inonzi yaifanira kubatsira vakaremara vari pamudyandigere nevamwe varombo. Chirongwa chekubatsira vana nemari yechikoro cheBIM chinonziwo hachina kufambiswa zvakanaka zvakapa kuti zvimwe zvikoro zvipiwe mari yakawandisa. Mukupindura, bazi iri rinonzi rakati riri kutora matanho yekuti mari idzi dzidzoserwe. Zvimwe zvinhu zvakapiwa bazi iri sezvipo nesangano reUNICEF zvakaita semawheelchair zvinonzi hazvina kugoverwa kuvanhu. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi nemagariro evanhu akanaka muchinafundo Paul Mavhima kuti tingwedivirawo panyaya iyi. Mutungamiri wesangano reshamwari yemwanasikana amai Ekeni achifamba vanoti zvakakosha kuti vanhurume vawane dzidziso yekukosha kwakaita kuremekedza kodzero dzevanhukadzi. Vanoti vachange vaine mabiko achaitwa nemusi wemugovera muHarare avakaronga vakabatana nemuzinda weCanada muZimbabwe nemasangano evanhurume avachapa mukana kuvanhurume kuti vawane dzidziso pamusoro penyaya yekushungurudzwa kwevanhukadzi nevanasikana kunyanya vasati vabva zera. Ngatinzwei hurukuru yaiitwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 naamai Chifamba.
Seshamwari yemwanasikana takabatana neCanadian Embassy tine mutambo watinawo kuMotor Republic takatarisana nemhemberero dze16 days of activism against gender based violence. Patiri kuti isusu tiri kuunganidza varume vari kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana, kubva kune varume vemunharaunda kuenda kune varume vedzisvondo, varume vanoita nezvemutambo uye varume vanopa ndivo kubudikidza netsanangudzo dzezvatinotarisira mukurarama kwemadzimai nevanasikana. Gore rino tanga tikatarisa nenyaya dzekumbunyikidzwa kwevasikana dzakanyanya. Patiri kuona vana vadiki vakutakudzwa mutoro wekuita ana amai, pavari kutakidzwa mutoro yekufirwa nevana, kutakidzwa mutoro yeurwere hwepanyama uye hwemupfungwa. Patiri kuramba tichichema nevagadziri vemutemo shaura kuti isusu aiwa tinoda kuti vaparivedze mhosva vavharirwe mavasingazokwanisa kubuda mutsurongo.
Tinoona kuti muri kuti imi muchange muri kubatsana nevanhurume, sei mafunga kuti muwanikwe muchibatana nevanhurume pakuedza kurwisa dambudziko iri?
Pari zvino tiri kunyanyotarisana nevarume, vatiri kuti kazhinji tinovatarisa sekunge ndidzo nhubu, asi tiri kuti vakanga vauya vachinja mafungiro maitiro avo vanokwanisa kuti vatibatsire kuti tideredze uwandu hwevanasikana nemadzimai ari kumbunyikidzwa. Tichange tichibatirana pamwe chetepo zvakare anive Ministry of Women Affairs, tiri kubatirana zvakare nanapadare, tiri kubatirana nafathers against abuse uye nananayo kuti tiri kuti pamwe chete. It's time for action, all lives matter. Uyai tiise musoro pamwe chete kuti tigadzirise kuchengetedzwa kwemadzimai nevasikana, kwete munguva ino chete yatiri kuita mhemberero, asi gore rose zvaro mumwe nemumwe ane basa rekuita.
Vanga vari mutungamiri wesangano reshamwari yemwanasikana amai Ekeni yachifamba vachitaura naMavelas Musanganya uye westudio 7 vari muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutambi webasketball wemuAmerica Brittney Griner anga ari mujeri muRussia mushure mekubatwa aine zvinodhaka asunungurwa mushure mekunge America yaburitsa muhusungwa Victor Bout wekuRussia uye anonzi aitengesa zvombo zvisiri pamutemo. Vachinyora Twitter, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vati Griner atove mundege kuuya kuAmerica uye vataura naye. Griner uyo akahwina mhenduru mbiri dzegoridhe kumaolympics neAmerica akasungwa musi wa17 kukadzi panhandare yendege muMoscow aine cannabis oil isingatenderwe muRussia. Akabva atongerwa kugara mujeri kwemakore mapfumbamwe muRussia musi wa4 nyamavhuvhu. Kurwisana pakati pehurumende DRC nevakaipandukira veM23 kubva muna kurume kwasiya vanhu vanodarika zviuru mazana mana kana kuti 400,000 vaenda muhupoteri vakawanda munzvimbo dziri munyika iyi. Kurwisana kwakanyanya kuri mudunhu reKivu, asi United Nations inoti vapinda muhupoteri ava havana zvekudya kana mishonga. Asi hurumende DRC inoti iri kuedza kubatsira vapoteri ava. Pachiri kuedzwa kuita nhaurirano pakati peDRC neRwanda iyo iri kupomerwa mhosva yekuda kukonzera kusagadzikana muDRC, hurukuro dzakaitwa kuAngola neKenya. VM23 vasina kukokwa kunhaurirano idzi vanoti vachatevedzera zvakawiriranwa uye vachabuda mune dzimwe nzvimbo dzavainge vapamba. Nyaya yemhirizhonga yezvematongerwo enyika inonzi nevakawanda vanopikisa pamwe nevemasangano akazvimirira ndiyo ichakanganisa mafambisirwo esarudzo dzegore rinouya, zvichitevera mashoko ekuti bato riri kutonga reZANU-PF rakashandisa mhirizhonga mukutsvaga rutsigiro musarudzo dzemabielections dzakaitwa kuBinga nekuGweru. Vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vanoti nhengo dzavo dzakarohwa zvakaipisisa uye kushungurudzwa pamberi pesarudzo idzi nevebato riri kutonga reZANU-PF iro rakakunda musarudzo dzakazoitwa kuWard 20 kuBinga. Asi ZANU-PF inoti iri kukunda nekuda kwekuti vanhu vari kufarira zvirongwa zvayo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nhengo yeCCC vatimu Muringai vari muno muAmerica kuOhio pamwe nasachigaro veZANU-PF mudunhu reNorth America varegista Rumbira Vusango avari kuZimbabwe. Tatanga nekubvunza vaVusango kuti vanoti kudii nekukunda kwebato ravo.
Zvanga zviri obvious Zambia ichatongo wina ese akadaro ndaye kuti chakutaurwa pamba ground parikutaurwa chete kuti mutimani wezimbabwe kombe ndiri nanganga ndo vari kugona basa hatiti kunzwa anything dzine cicici ndaye kuti president yedu vari kuti vari kuita chinhu chiri kuonekwa nevanhu vanhu vaakuda zvinhu zvinooneka vajanga kwete kutaura chete hazvokupa vanhu shungu nekudipa seke vamidia best hazvatova odpolitisikene dziri kuti vakunobude zvekuti chauri kuitira vanhu chii chavari kuona on the
groundvakaona
kuti nemupoti so easy handitika zvinhu zviri kupiwa napresident mapresidendi ya input nezvizvoita zvimaprograms ese arite mapresident ari kubenefita zvichembereki nevanhu vari on the ground and now they go for by election the vote for comrade edwin mangagwa kana kanzo yavo kana mp wavo
maita vacharumbira vamuringai nyaya tiri kukurukurayo kuti zanup f iri kunzi iri kuita mainroads munzvimbo dzaimhenge dziri dzebato rinopikisa uye mashoko ataurwa navacharumbira munoti
aiwa nyaya yacho tinoiziva kana ivo vacharumbira handiye zvinezvi varototaimira kuti magetsi anouya nguvai kuti vataure nenyu izvozvi saka zvavari kutaura izvi isusu tiri kuzviona kuti hapana panohwinwa nezanup f pari free and fair hapana imimi vajonga munotoziva mega kuti mungavhotera munhu anoita kuti magetsi aende 22 hours pasina magetsi saka mainroads avari kutaura hapana in a free and fair election ngavaite free and fair election vatipe mavoters roll varegere kuita zvavari kuita kurova vanhu nekumbunjikidza vanhu kuti vavhotere zanup f
vacharumbira hanzi sarudzo dzamakahwina idzi makanga muchimbunyikidza vanhu kuti vavhotere bato renyu saka muri kupemberera kuhwina asi kuchiuya nemhirizhonga
aiwa vajonga isotaura zvedevelopment tiri kutarisa isu kuti vataura nyaya yemagetsi tiri kuona isu kuti iko zvino hakuna province isina substation iri kugadzirwa zvahidro substation hakuna tichiona kuti izvezvizvi kupera kwadhecemba unoyi wange imiti president inenge yakutopicha into the grid handika mabasa akombe dzinidini mangagara zvataugwa nehama yangu mhirizhonga iyi ndiyo kambo keccc tese pavanoziwa sezanupf havatauri anything else vanotanga kutaura nyaya yemahuman rights vanhu vakavictimizwa handivanaani vaivictimizwa chii
maita vacharumbira
ndipindure ipapo
munyika
inonyatsofamba zvakanaka sekuru vangu charumbira hakuna munhu anopiwa ipresidential input imii munogara kucanada munopiwa chikafu negovernment here kana kuti munozvishandira mugopiwa mari yenyu mega ndo zvati kutaura izvizvi setriple c president havana kana industry yavanayo president havana kana vanotopiwa mari nemataxpayers saka itaxpayer money yamuri kutaura iyoyo
regai tinzwe vacharumbira dimurai tinzwe
atii ishungu dzei vanenge vakaziwa kana munhu akaziwa achibva ake kunesa maronda ake ekuti takaziwa zvinhu zvinozikamwa ndetohuyahuya hwangu urombo muzuku wangu ndidaii uri mustate of denial which is not going to help you and your party mamanzi mashomashoma akara kuti tipinde mugeneral election you need to wake up and smell the coffee
ndirikusmela the coffee pandikutaura inini ndirikuti why should the president give you input?
It is akuna kana nyika one isina zvinhu zvinobva kugovernment especially the federal president ndikaenda kucanada kune mafunds magrants anotopiwa maprime minister Trudeau kucanada anotopa women dzine aitonzi black women empowerment grants
vamuringai pane vamwe vari kutiwo bato renyu kudzikira kwariri kuita uku kunoburikidzwa nekushaya ari kunzi mastructures ebato renyu reccc munoti
isi tinotaura kuti ivo ngavaite warid nekuunza magetsi muzimbabwe zvekuti ccc haina structure kana kutinge structure handizvo zviri kukonzeresa kuti vanhu vatambure munyika yezimbabwe ngavaite zvavo ngavasiyane isusu tiri kuziva kwatiri kuenda ndo answer ndingakupai
vacharumbira tichitarisa sarudzo dzegore rinouya kune vamwe vari kutya kuti dzinogona kukanganiswa nemhirizhonga iri kunzi iri kuitika imo mabi elections munoti iwe mr zanupf
isu sezanup f we are prepared to make sure that they will be peace during the harmonized election government is well prepared to make sure kuti mhirizhonga haisi kuzoitwa ndo saka mutoona kuti president vakapinda vachikuti peace unit and development tese vamaa muchituma kuita violence vaya vabhenefita pamainput ari kubva kuna president havakwanisi kuzodzokera kuruma ruoko zvanga zvichiva tidha all the time
maita vacharumbira regai tinzoona vamuringai vamuringai
tinonzwa vacharumbira vachitaura kuti hanzi vamunangagwa vari kutaura kuti ngakuite peace kuitwe maelections nechii asi ivo vamunangagwa ndo head of security ndo head yegovernment ndo head yese ndo head yemapurisa
mapurisa ari kudii kusunga vanhu vezanu PF ari kuincite violence vachitotaura vachibuda pamavhidhiyo vachiganza.
Vanga vari nhengo yebato reCCC vatimu Muringai vari parunhare kuOhio muno muAmerica. Manzwawo zvakare kubva kuna sachigaro vezanu PF mudunhu reNorth America vari Jisarumbira Vhusango vari parunhare kumasvingo kuZimbabwe. Munhau dzemitambo. Mangwana mitambo yemakota finali yeFIFA World Cup 2022 iri kuenderera mberi paine mutambo nenguva dza 5 manheru pakati peBrazil neCroatia, kwozoti Netherlands neArgentina na 9 manheru. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata muongorori wenyaya dzemitambo vaBrian Musekiwa.
Mutambo we Netherlands neArgentina mutambo wakaoma kupredicta kuti ndiana achawina, but if you have Messi in your team, you can't bet against Messi. Saka ndirikuona Argentina ichikwanisa kuwina penalties. Mutambo uri balanced for both teams. SMA nations aya ane maplayers are skilled enough to pull through, but ndirikuona Messi's intelligence in his skills achikwanisa kuwina. And the World Cup indoyo kupedzisira ya Messi. Mutambi ari kutamba zvokutooneka zviya. Saka this is his only chance yekuti akwanise kutora trophy yaanga asina in his career.
Ko munoona sei nhoroondo yenyika idzi mumakwikwi eWorld Cup?
Tikatarisa also history yemanations aya kuti vanhu vakatamba sei. Manations aya anongori equal in terms of the skill and outcome. Saka anything can happen in a game of soccer, but the odds are favoring Argentina to go through. Saka ndirikuhopa kuti news dzati kunzwa dzekuti mukempi yeArgentina kuri maplayers asiri kuwirirana. It's not true. Was not very good concentration ne focus on the game. And also ndirikuverenga also kuti my wing backs andani chitawari what about Argentina, the left back anonzi Akura ne the right back varikunzi vaDrobka to prepare Netherlands.
Mazviona sei?
Zvinhu zvandifadza zvikuru because ndaichiona vari vanhu vachiita ma mistakes in their defending. Kotwo also my players is under cover the way they are playing with Argentina, they are playing for Messi kuti Messi akwanise ku retire. I know something.
Ku Netherlands uko.
Netherlands itimu yakasimba zvikuru kuback. Tichangoona kuti zvinhu zvakamira sei, but it's going to be a very close game.
Ndevapi vatambi vatingatarisira kuti vangashura mari mumakota final?
My players to look for Netherlands kuna anonzi Cody Gapo. Ane 4 goals now in tournament and he's only 22. Anotambira Ajax. Yeah, and I'm Memphis Depay. Ndoma my players and that are very dangerous that Argentina should worry for. Then quite Argentina, my players that the Netherlands should worry for, Di Messi, Di Maria, na Alvarez. Those three combination are very deadly. Saka each team in enough weapons to cause the damage. My games are kwa my games are pretty, it's now a chess match where my coaches now are playing the game. That's why I'm going to my big names are who dropped. Because coach and Gakona was Tashka Pangwe with a Chakas Kunyangiran, Tango Tamba, Bora Sebora.
Vanongora now Zemi Tambo, Brian Musekiwa, Vari Parnare, na Blessing Zulu Studio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na 8 PM, nasi tiri kutarisa nezvemazuva gumi nematanhatu ekushoropodza mhirizhonga yakanangana nevanhukadzi. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Kudzimwa-dzimwa kwemagetsi kunonzi kunogona kuti nyika irasikirwe nemazana emamiriyoni emadhora emari yekunze. mutungamiri webato reMDC vaDouglas Ngonzora voramba kuti vakasarudzwazve kutungamira bato iri vachityora mutemo nekutyisidzira vaida kuvakwikwidza. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu ane kuoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muDC ndokusiya mina Keino Gumede Saidi.
Soko hizika tisenda wa VOA.